manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 29, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakaziisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane gumi nevatanhatu kana kuti 7,816.
Mazuva ranhasi hakuna kudzidza kwaitwa muzvikoro zvakawanda, zvimwe zvanga zvakagura masuro azvo zuro zvasvika pakuvhara. Nenyaya yekushaikwa kwevarayiridzi muzvikoro zvaita kuti vana vazhinji vadzokerewo kumba.
Varayiridzi vakawanda vanonzi havana kuenda kumabasa nhasi vachiti havana mari dzekufambisa pamwe nezvikwanisiro. Nengo dzeMDCT dzinoti dzatadza kuita musangano pamuzinda wadzo weMorgan Richards Tsvangirai House. Uyo wakatorwa nezuro nevechidiki vachiti vanoda kuti vatungamiri veMDC Alliance neMDCT vataurirane. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere ane gumi nevatanhatu kana kuti 7,816 zvichitevera kubatwa kwevanhu vana nezuro wakare vaine chirwere. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nevasere kana kuti 228. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvitanhatu nezana rine gumi nevaviri kana kuti 6,112, kuchiti vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1,476. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hunonzi neJohns Hopkins University yekuAmerica hwadarika mamiriyoni makumi matatu nematatu nezviuru mazana matanhatu negumi nezvisere kana kuti 33,618,000, kuchitiwo vanhu vafa vadarika zviuru miriyoni imwe chete nezviuru zvinomwe kana kuti 1.7 million. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni manomwe ane zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu tune zvishanu kana kuti 7,365,000. Vanhu vafa muAmerica vachidarika mazana maviri ezviuru nezvipfumbamwe kana kuti 209,000. Varayiridzi vakawanda vanonzi havana kuenda kumabasa nhasi vachiti havana mari dzekufambisa pamwe nezvikwanisiro pazuva repiri zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezuro. Varayiridzi vari kuda kuti vapiwe mihoro yavo iri mumadhora ekuAmerica uye vavaniswe zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ wao Beti Masaraure, vano tijikamu makuma pfumbamwe nezvitana tu kubamu zana zvenengo dzavo hazvina kuenda kumabasa nasi. Vama Saraure vano tuongorore ya itwa nesangano ravo inoratidza kuti zvikoro zviri mumatunhu anoti Mashonaland East, Mateveland North neMateveland South ndizvo zvanyanya kusangana nedambudziko rekushaya varayiridzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mazuva anhasi hakuna kudzidza kwaitwa muzvikoro zvakawanda, zvimwe zvanga zvakagura masuo azvo zuro zvasvika pakuvhara. Nenyaya yekushayikwa kwevarayiridzi muzvikoro zvaita kuti vana vazhinji vadzokerewo kumba. Vamwe vana vagarawo vachitokundikana kuuya muchikoro nenyaya yekushayiwa mafizi. Saka kutaura kwatiri kuita izvezvi, tatichitaura nezvevanhu vari kuzvikoro zviri kunana Gokwe zvasina kwanisa kutoma nevazita, zvekunoti zvakatovhara masuo avo nehedhimasta chaiye atotakurawo mabhegi ake akadzokera kumba. Saka muzvikoro medu mese hakuna gadziriro dziri kuitwa dzekunyora mazamanishoni sezvakanga zvatarwa nehurumende. Tinoramba tichikurudzira kuti dai mazuva ekunyorwa kwemazamanishoni awedzerwa kuenda kugore rinouya.
Matunhu apa amungataura kuti akanganiswa nechiitiko ichi.
Mateveland North neMateveland South uye Mashonaland East Province ndo maprovinsi anyanyoita kubudirira kwejob action yematicha kusina kunyanyoendwa kubasa zvakanyanya nevarayiridzi. Tichitarisa mastatistics emaurban akaita seHarare neBulawayo anga ari naniwo zvavo asa anosuwisa 8% muHarare, asi kunana Mateveland North yange itori 1% yematicha anga ari naattendance. Zvinove zvinhu zviri kuratidza kuti varayiridzi vakatsamwa vakaramwa. Kana ari mamembers edu yamaugamende kuratisha zvinyino Zimbabwe, tikatarisa over 96% yemamembers edu haana kuenda kumabasa zvachose.
Zvii zvikonzero zvikuru zvaita kuti mutadze kudzokera kumabasa? Tichiona kuti hurumende iri kutaurirana nevashandi vayo munguva ino nenyaya dzemihoro.
Varayiridzi havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nenyaya yekuti vari kunonga zvozvine muromo. Nhamo yavapisa, havana kana chekupata, havana kana mari yekukwanisa kufambisa kudzokera kwavanoshanda, havana mari yekubhadharira maschool fees vana vavo vanoda kudzokerawo kuzvikoro. Izvo zvaita kuti vashaine kana pekuti vangatangire papi kuti vadzokere vanobatsirana nevana kuti vana vadzidze. Chepiri, pane nyaya yekusaiswa kwezvikwanisiro zvinochengetedza utano hwevarayiridzi nevana muzvikoro. Izvo zvaita kuti vamwe vane madenda avo agara akavanzika vatotya kudzokera kumabasa, vachitya kuti vakasvikako vangatapurirwe chirwere checovid-19 vakazoganirwa upenyu hwavo panzira.
Vanga vari mutungamiri weAtuz vaObet Masaraure vari parunhare neStudio 7. Munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanotiwo vanofadzwa nekubatana kwaita varayiridzi rwendo runo zvokuti vataure nezwi rimwe chete rekuti havasi kukwanisa kuenda kumabasa. VaMajongwe vanoti vanotarisiro yekuti kubva mangwana vatsvage nzira dzekuti varayiridzi vagare pasi nehurumende kugadzirisa dambudziko iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pagraundi tapiyes kuti vanhu vari kurava basa nepamusana nokuti zvichemo zvinhu zvakangoita hazvina kwaendesa. Saka vanhu havana kuenda kubasa vakawanda. Ini tapiyes kuti we need to start saying kuwana vatota saying kozi.
Saka nhengo dzenyu dzisina kukwanisa kuenda kumabasa dzingange dzakawanda zvakadii?
Apa handichatotauri nyaya nhengo dzeku chete, ndautaura nhengo dzevarayiridzi vemaunion yese. Ndokungafurudzesetamin the history yezimbabwe. Hatisatamboona chirwirangwi chakadai chekuti maunion ese ari kutaura mutauro mumwe chete. Takabatana, takasungana ende tikuramba tichingotaura kuti hurumende haisi kutibatana zvakanaka. Ende up to now hatisati taita rumwe rumwe, tirikungotaura chinhu chimwe chete, tine chisungo chimwe chete, tirikuteera gwara rimwe chete.
Matunhu api anyanyobatwa nedambudziko irori rekushaya varayiridzi?
Hapana pandikamboti apa nekuti kwese ndivatobvunza anenge achiti variko vacho kuti ngaatiratidzo kuti vaona vachodhivana. Nekuti andikaenda pachikoro akaona magroundsman, akaona headmaster, akaona HOT oudza kuti aona varayiridzi anenge achisunyepa nepamusana pekuti tikuti varayiridzi vanoticha vadzidze muklasi dzacho havapo. Ende chokwadi ndechekuti vanhu vari kutadzisa kunyuta kwavo kuti vari incapacitated, havana mari, havagoni kuzvifida, havagoni kuchengeta dzimba dzavo.
Pane urongwa here hwekutaudzana nehurumende huri kuitika iye zvino izvi muchitora matanho iwayo?
Ndo zvandiri kutoti kubva mangwana ndichatotanga kutodeedza vamwe vangu kuti ngatisigarei pasi titi aiwa shoko rafamba. Kana vari vanhu vehurumende vanonzwa zviri kuitika pagraundi ngativape mukana, ngatimbogara pasi timbokurukurirana, timbomira zvana NJMC graphics ngati ngomita hurumende sema union yematicha toapa zvichemo zvedu nekuti tikutaura kuende MC varwenda vachinotaura ikoko havasimirira varaidzi tomboida tega sevaraidzi toendesa zvichemo zvedu sevaraidzi.
Vanga vari munyori wePTUZ vari Raymond Majongwe vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Munyori mukuru weZimbabwe National Teachers Association kana kuti ZIMTA vaTepson Nganoni Sivanda vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo dzingangosvika zvikamu makumi masere kubva muzana adzinawo kuenda kumabasa nekuda kwekushaya zvekufambisa. Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Ken Matema vaudza Studio 7 kuti danho rehurumende nderekuti zvikoro zvakavhurwa nezuro uye varayiridzi vari kuenda kumabasa uye hurumende yakagadzirira zvakakwana. Nhengo dzeMDCT dzinoti dzatadza kuita musangano wadzo pamuzinda weMorgan Richard Tsvangirai uyo wakatorwa nezuro nevechidiki vachiti vanoda kuti vatungamiri veMDC Alliance neMDCT vataurirane. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevamwe vatsigiri vebato iri vanga vauya pamuzinda uyu vaivesa chigaro weHarare Province mugore ra2014 vaEric Murai vati varambidzwa nemapurisa kuita musangano wavo nhasi paMorgan Richard Tsvangirai House.
Mapurisa ari pano ataura kuti environment haisi conducive kuti munge muchiungana, asi hatina zvimwe zvakaunganira kunze kwekuti tiriuda kutsvaga peace mukati medu, peace munyika. Tinoda isu kuchiyana nevamberi zvakukurudzira kuti munhu wese anga ari anokwanisa kudzoka kwaabva. Ticharonga semastructure za2014 zvoungana pano pamuzinda wedu toita way forward.
Vamurai vatsigirwawo mashoko akataurwa nezuro nevechidiki kuti donzo ravo rave rekuda kubatanidza bato reMDC kuti rive bato rimwe chete.
Ndinoda kutendai nekuuya pamanika donzo remiting ino vanga riri rekuti toda kuti tiunaite pati yedu tidzorere pati payanga iri 2014. Ungana vakaita pano ndekwemastructure za2014. Ari mastructure za2014 kuda kwedza kubatanidza pati yedu tofamba tiri pamwe chete.
Patabvunza mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Latwayo kuti nhengo dzavo dzaive muzvigaro muna 2014 dzichaenda here kumusangano uri kudanidzirwa kumuzinda weMorgan Tsvangirai House vati zviri kunhengo dzacho kuenda kana kusaenda. Vahlatywayo vati seMDC Alliance ivo vakatopedza nyaya dzeutungamiriri webato ravo.
Vari kutaura zvemastructures akasiyo aripo naPresident Morgan Tsvangirai pavakazoshaika papa ari kumonzi 2014 structures. Saka izvi zviri pachena kuti zvinei neMDC Alliance as a party, asi kana MDC Alliance mune mamembers ane chekuita nezva 2014 zvamuri kuti vari nezvazvo, ivavo ndo vanokwanisa kupindura kuti vachazvifambisa sei vachadii. Asi isusu musangano takataura kubva pakatanga nyaya iyi kuti isusu seMDC Alliance panyaya iyi hatipo.
Hatina kukwanisa kutaura neutungamiriri weMDCT kuti tinzwe kana uchaenda kumusangano uri kudeedzerwa uyu sezvo munyori mukuru mubato vaDouglas Monzora vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mapurisa nhasi aswerawo akaungana paMorgan Tsvangirai House, asi mutauriri wemapurisa vaponyati vati vange vasiri kuziya nezvekurambidzwa kwemusangano wenhengo dzeMDC dzakasarudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Botswana nezuro yakawedzera nguva yekurambidza vanhu kufamba-famba kwemwedzi mitanhatu inotevera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mutemo uyu wasainwa nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi uchaita kuti mabhodha enyika iyi aendere nemberi akavharwa muchiitiko chasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvichichema-chema zvikuru sezvo zvizhinji zvazvo zvichishanda muBotswana asi zviine mhuri kumusha. vachisa chikumbiro chekuwedzerwa kwemutemo uyu mudare reparamende nezuro. Vamasisi vakati kuchengetedzwa kwemafambiro evanhu ndiyo nzira chete ingaderedza kupararira
kwecovid-19.
Mutemo uyu uchabatsira kuti tigone kurambidza vanhu kuti vaungane muzvikwata zvakakurisa nekupinda kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika kupinda munyika. Izvo zvichaita kuti covid-19 isapararire zvine ukasha.
Kuburikidza nemutemo uyu, nyika iyi iyo yevanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri yapatsanurwa kuitwa matunhu mapfumbamwe, uye uyo anoda kuenda kune rimwe dunhu anofanira kukumbira mvumo. Chiitiko ichi chasiya ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe zvichichema-chema zvichiti mutemo uyu uchazvitadzisa kuvhakachira mhuri yamani shamwari. Muzvare Polasi atarisai avo vanoti basa ravo rekuruka vhudzi ranga risingavape mari yaikwanisa kuti vaite zvose zvavanoda vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu uchavavhiringa zvakanyanya.
Ini ndinoita zvekuruka, asi kuruka kwacho nedzimwe dzenguva unenge uchitongoita zvokuruka uchimhanya mhanya peni uri mutaundi makasoma achoni kumawana kwacho kunonetsa. Saka kuzve kutotingesa zvataatiita nezvinenge zvitori nani wezoti kana ndikangoti uye kunoku ndikamboita zvimabhizopu ndikawachawacha ndikaklina ndikaona zvimari ndo hodha ndienda kuZimbabwe ndonotengesa ndosiyai zvimwe hodha iriko ndidzokandowana zvimwe zvidaro ndonotatikwanisa kurarama zvakanaka tiendesa vana kuchikoro iye zvee zvinyange vabereki chaivo chaivo kurarama kwacho kwakutonetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrance Town vaMoses Mudzwembiri vanoti kuvharwa kwemabhodha kwaita kuti vapanyangadza mushore.
Mahwani pauti Christmas asikwanza unoona vana but zviri nani kuti tiri kuvashandira. Chakaipa ndiyotizoni toba tati hatisi kushanda hatisi kuita sei hasi kuwana mari then zvinhu zvinobva zvadhakwa.
VaMudzwembiri vanoti vari kuona dzimba zhinji dzichiparara sezvo ruzhinji rwuri muBotswana rwakasiya muri munyika ruchinotsvaga chekubata munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzemafungiro evanhu vaDanford Mutupira vayambira avo vagere muBotswana asi mhuri dzavo dziri muZimbabwe kuti vashandise matande mutande senzira yekugara vakataura nehama dzavo.
Kune zvinhu zvakatana internet subscription yekuti unogona kuchitaura through Zoom or through Skype uchiona vari kumba. Zvinokwanisa kutonhodza ndangariro kana munhu achishungurudzika especially vaya vakaroora kana kuti vane vana vadiki kumusha kana kuti vane vabereki vakwegura. Zvine kakubatsira zvinotonhodza hana kana uri munhu akapisika zvakanyanya pahana.
Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 muBotswana wasvika pazviuru zvitatu nezana rine makumi manomwe nevaviri kuti vakafa kuburikidza nechirwere ichi vava gumi nevatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muFrances Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makakatanwa matsva musarudzo yemutungamiri weAmerica aita kuti masangano enhau abvise madzisawo pachirwere checovid-19. Nyaya dzava kutiriridza dzinosanganisira nyaya yemitero yemutungamiri wenyika vaDonald Trump, mashoko emutungamiri wenyika asina kutsigirwa pakubiridzirwa kwesarudzo pachishandiswa kuvhota neposvo, uye gakava pakudoma mutongi wedare reSupreme Court anotsiva mushakabvu amai Ruth Bader Ginsburg. Uganda neTanzania dzakasaina muna Gunyana chibvumirano chekuvaka pombi inotakura mafuta ichibva muUganda ichipinda muTanzania. Urongwa uhu uchashandisa mari inodarika mabhiriyoni matatu nechidimbu chemadhora ekuAmerica, uko Uganda ichiti vanhu vachavhiringwa neurongwa uhu uye vacharipwa. Hurumende iri kutarisirwa svondo rinouya kuti itange kuzeyazve chikumbiro chevashandi vayo chekuti vabhadharwe mari dzavanotambiriswa nemadhora ekuAmerica sezvo dhora remunyika risina kusimba uye vakawanda vayo kutengesa zvinhu nemari yekunze. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti kumusangano wakaita kare weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF, vakatenderana kuti vashandirwi vakasununguka kubhadhara pavanokwanisa.
Nyaya yekubhadharwa kwevashandi nemari yekunze takati chinhu chinosiyirwa kuna employer wega wega kuti adecide kuti zvaanokwanisa ndezvipi. kana employer achiena mari yake mubusiness rake, let's say ari kuexporta achi generate foreign currency ma US dollars, anokwanisa kupeya vashandi vake nema US dollars. And tine vashandirwi kana ma employers akatoti wande ari kubhadhara vashandi vavo ne foreign currency kana kuti part foreign currency nokuti vanenge vainayo. Tozoitawo vamwe vashandirwi vanotengesa locally, vanogona kugenerate foreign currency shomanene. Imwe foreign currency yavanowana yakuenda kumusika uye unonzi weauction, 20% yemari yavanenge vawana inoenda kumusika weauction. Vane zvimwewo zvavanoshandisa zvakafanana nemacomputa, zvakafanana nemaconsumables kana zvimwe zvavanoda kuimporta. Ndiyo mari yavanogona kuimporta vasingaende kumusika weauction kunotsvaga, asi kana mari yavo isingakwane vanoenda kuauction kumusika kunotsvagawo mari iyoyo. Saka ivavo vanogona kunge vasina mari yakakwana yekubhadhara vashandi neforeign currency.
Mashoko aya anotsinirwa negurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo, Paul Mavhima.
Nyaya dzekubhadharwa kwevashandi inyaya dzinotaugwa muTNF dziri general. Ndopanozobva marecommendations akaita sekuti minimum wage yedu inofanira kuve yakadii. Asi hapasipo panotaurwa kunzi industry neindustry vanofanira kubhadhara mari yakadii. Izvo zvinoitiwa neanonzi National Employment Councils, ndo vanozonogara pasi voita manegotiations.
Hurumende inotiwo kudzika kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuratidza kuti iri mugwara rekugadzirisa upfumi hwenyika uye kusimba kwedhora remunyika kuburikidza nemusika wekutengesa mari weforex auction munongedzo wekuti zvinhu zviri kugadzikana. Nekudaro hurumende inoti hapana chikonzero chekuti vanhu vabhadharwe nemari dzekuAmerica. Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers Association, Vadenford Mutashu.
Mitengo yanga yakaterama kwenguva yakareba chaizvo kubva zvakauya musika weforeign currency auction system. Unova musika wemari yekunze wakaparwa nehurumende mwaka yapfuura. Zvanga zvaita kuti veruzhinji vemabhizimusi vawane pekutenga mari pasiri pamusika mutema, mari iyo inenge yaka ichitengeka.
Asi masangano evashandi akawanda anoti haasi kuona kusimba kwedhora remuZimbabwe, achiti zviri nani kubhadharwa nedhora rekuAmerica. Monyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti hapana asiri kuda mari yekuAmerica nekuti
nehurumende yacho chaizvo iri kutocharja mamwe maservices ayo nemari yekunze. Zvinotozivikana izvozvo kuti hurumende iri kucharja neforex, asi havadi kubhadhara ndezvimwe zvikananda zvatiri kuti tichada mari yetu ibhadharwe in US dollars.
Asi vamoyo vati havo kune vamwe vemakambani vari kuteerera kuridziro yavo. Imwe kambani yakapuwa mvumo yekupa vashandi mari nemadhora ekuAmerica kwegore rino rose iFreda Rebecca Mine inochera goridhe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kutambira nemufaro. Mashoko anoratidza kuti munyika mune vanhu vakawanda vari kukunda chirwere cheCovid-19. Imwe nyanzvi, Dr. Tinotenda Simemeza, vanoti vari kufara zvikuru nemashoko aya, asi vanokurudzira hurumende kuti ishande nemazvo mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwembatya dzakanangana nekudzivirira COVID-19 nekukasika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Vanhu vakawanda vari kupora, vari kurarama. Vashoma vari kushayikawo nenyaya yechirwere ichi kunge tine urombo nazvo, asi mastatistics aya ari kutiratidza kuti zvinhu zvinenge zviri nani munyika. COVID haisi kunanopararira sezvataifungidzira kuti ichaita.
Pakatanga kutekeshera chirwere ichi, takanzwa nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji vachichema nenyaya yePPE, uyezve vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti vaendere mberi vachishanda nemazvo mukutesta vanhu Nema ondre nyumungati pane zvachinjere munyadze PPE uyezve kutestwa kwevanhu munyika.
Kutestwa kwevanhu kwakawedzera, tichizviona nemastatistics edu kuti vanhu vakawanda vakuitwa maPCR inova iyo test yatinokurudzira. But also tichitaura nyaya yePPE, nyaya ichatombogara iripo. Haisi kupera iko zvino, nekuti sezvo nyika yakuvhurika, vanhu vakufamba, vanhu vakawanda vakuuya kumuzvipatara, zvichareva izvo kuti PPE kushandiswa kwechiitwa kunenge kwawedzerawo.
Mabata nyaya yekuvhurwa kwenyika, nemaondere enyu mungati senyika taakufanira kugadzirira iyo yatinoti nechirungu second wave yechirwere checovid-19?
I think senyika tinofanira kunge kutongogara chakagadzirira second wave. Sekugadzira kwatinongoitawo zvirwere zvakawanda, ana cholera anani, tinofanira kungogara tangogadzirira such that kana zvakazoitika tinowanikwa tiri kuside nani. Ngeni second wave kuvhura kwemabhodha kunokwanisa kucontributa second wave itike, nenyaya vanhu vanenge vakufamba macontrols ekumabhodha akange ari strict, uyezve chimhanyidzana nekuti vaccine iwanikwe nezvimwe zvakadaro. I think izvozvo zvinokwanisa kuzotibetsera in the long run kuti chirwere ichi second wave isaitiki.
Ndachikumbirawo kumutsananguroka kune mhuri yeZimbabwe kuti patinenge tichitugadzirira second wave, vanhu pachezvavo vanofanira kuita zvinhu zvakadii?
Vanhu pachezvavo tikufanira kucontinua tichiita zvatirikuita. Nyaya yesocial distancing, nyaya yekugeza maoko, nyaya yeself isolation kana waonekwa uchirwara, uyezve nyaya yemaquarantine yatainge tichingoita iyi inofanira kugara iripo. Izvi zvinoderedza kuti chirwere chisatekeshere, uyezve senyika tinofanira kugadzirira kuti tive tine mibhedha yakakwana muzvipatara, vashandi varimo vachishanda zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza, vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19, icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Halo tete, maswera sei. Ndoda kutaura pamusoro pe zviri kuitika kuvhurwa kwaitwa zvikoro. Zvinhu zvakatiomera. Isusu kuchikoro kwekurudzidza vana vedu, headmaster ari kutengesa maski nedollar US. Tisu taakutomupa mari, wakutoona mari kubva kunesu. Yeti padola yes, tukwanisa kuti titenge mamaski edu 4. Kuna headmaster tirikutenga maski 1 dollar. Apa akabva atirambira kuti titenge mamaski ku outside. Vachizvoni tinoda tinge tine mamaski akafanana nevamwe zvikoro chese tinge tine mamaski akafanana. Saka zviri kutirwadza kuti zviri kuita headmaster waku zviri kutirwadza sungaiti. Wana pamwe mubereki unongo ine wana 3 kana 4 pachikoro, hatikwanisi kuti ndibudise $3 kutenga mamaski 3. Yeti mwana uri grade 7 hagoni kunge achishandisa maski 1, unonga ari supposed kuti atite ushandise mamaski anga ine mamaski 5 pamwana achichinjanisa achibva ku achipanobva kuchikoro toigeza tonanika echitora imwe chichingodaro. Saka headmaster uri kutiomesera nezvaari kuita. School fees dzakwira dzakuita ma$25. Isusu tiri kutambira mari in RTGS. Hatisi kukwanisa kuti tibhadhare $25 iyoyo. Hakuna kwetiona kumamisha. Hatitoona weye kuti tikwanise kuona maUS ari kutaura. Saka kuvhurwa kwaita zvikoro kwatomera zvisingaiti. Apa vana vasati vane ruzivo rwakakwana nenyaya COVID-19. Tatirikungokumbira kuti pari kuvhurwa zvikoro vana ngavange vari kudzidziswa kukosha kunoitwa kukosha kwekugeza maoko, social distance nekupfeka mamaski. Tinoti dai zvaibvira vakuru vezvikoro tinzwisisewo ipopapo kuti imimi muri kutibhadha muri kubhadharisa vabereki mari $25, but imimi muri kutambira mari in RTGS. Saka ipopapo hatichazvinzwisisiba. Ndini Christine Dziwema kwakusape.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
So who is it?